Such garo we Zimbabwe Stock Exchange kana kuti ZSE va Justice Boni vakazivisa padande mutande ravo retwitter kuti musika uyu wainge wavhurwa mushure mekupinda panguva yakaoma zvikuru. Asi makambani makuru akaita sePPC inogadzira simendi, Old Mutual neSidco achiri kurambidzwa kuita basa sezvo ari kuongororwa nebazi reRBZ reFinancial Intelligence Unit achipomerwa mhosva yekukwesvedzera kutengeswa kwemari pamusika mutema, zvinova zviri kunzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ndezvemugodzi Matsuro. Mutsamba yavo kuvatori venhau pakuvhura musika uyu zvakare gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende haidi kuti vemakambani vangoita madiro ajojina vachivhiringidza upfumi hwenyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti musika uyu hawaifanira kana kutombovharwa.
Kuvhurwa kweStock Exchange idanho rakanaka nekuti hakuna nyika inganzi iri kubudirira isina stock market. Nekuti tese tinoziva kuti mainvestments anouya kubudikidza nestock market, atingati pachirungu portfolio investments. Endiwo makambani emuZimbabwe anotsvaga mare yekutanga kambani yekuwandudza kambani inonzi capital kubva paStock Exchange. Saka kuvhara kwavanga vaita vanga vatovhara zvese izvozvi zvoreva kuti nyika kuenda mberi kwakunetsa. Asi dambudziko riripo nderekuti vanga vambovharirei. Ndiri kubvunza mubvunzo uyu nekuti petakaverenga gwaro rakanyorwa naminister of finance vachiti vapedza ongororo yavo paStock Exchange hazvina kunobuda zvakajeka kuti vanga vane chikonzero chekuti vavhare, nekuti ivo pachezvavo vakabvuma kuti vana Old Mutual vanga vasina direct participation pamusika mutema wemari, asi kuti stock market price yavo ndiyo yanga ichikonzeresa kuti vanhu varishandise kuchinja mari nerate yavaiti Old Mutual implied rate. Saka haisi dambudzikoka, inyaya yeupfumi hwenyika unonga waora.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo kuvhara ZSE kunopa kusagadzikana munyaya dzezveupfumi.
Zvinounza kusagadzikana uye zvinoita kuti vemabhizimusi vafunge kuti zvichida pane imwe nguva musika weStock Exchange unogona kuzenge uchivharwa zvakare. Saka chekutangisa ndechekuti taisafanira kunge takatombovhara Zimbabwe Stock Exchange. Zviri kuitika munyika zvekusagadzikana kwezvinhu zvinoita kuti vemabhizimusi especially vekune dzimwe nyika vasade kunge vachiisa mari muZimbabwe. Vemabhizimusi mainvestors vanoda kuisa mari munzvimbo inenge iine macroeconomic stability, munzvimbo ine kugadzikana kwezvinhu kwakanaka, munzvimbo ine yatingati pachirungu zvakare policy consistency, policy credibility.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti zvakakosha kuti makambani anenge achifungidzirwa kuti atyora mutemo aongororwe, asi
kana paine zviri kutariswa, zviri kugadziriswa, zviri kuinvestigitwa zvinokwanisa kuitika, asi musika uchiendera hawo mberi vanenge vachipomerwa dzimhosva wacho matanho otorwa, asi musika ngaushande. Ende ndo zvinokurudzirwa, kuvharwa kwemusika kunokonzera kuti nyika irasikirwe nemikana yekunge ichinge ichisumukira, nekuti zvinobva zvaita kuti vanhu vasavimbika nekushandira munyika imomo yatinoti investor confidence. Inokanganisika kana musika ukaramba wakavharirwa kunguva yakarebesa. Ikashoma kuti musika wekutengeserwa stock market unge uchinzwa vharwa.
Muna 2008 hurumende yakambotizve Zimbabwe Stock Exchange imbovharwa kwechinguva mushure mekunge dhora remunyika rashaya simba zvakapinda munhoroondo yenyika dzepasi rose apo mitengo yaikwira katatu pazuva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.